isusu seMDC USA hatinambovhira tachinja maoperations edu nezvatanga tichiita kuvhira nyaya iyi yakatanga takabuda pachena kuti isusu tinomira nesaidhi remutemo saidhi reconstitution yedu inotaura kuti kana president vakafa vice president vanoacta sapresident vozokola Congress within a period of 12 months. Takamira neshoko iroro natakatora constitution yedu nanhasi takangomira naro sezvokoti yarula kuti musangano unofanira kudzokera mamiriro wawanga wakaita muna 2014 Congress yakaitiwa. Saka isusu zvatiri kungotaura kuti varipo vamwe vedu vakajambira kusaidi reMDC North America vachizviti ivo vakutevera Nelson Thomas. Tiri kuti kwavari court ruling yaitiwa iyi isusu madhozi edu ari open kuti kana vachida kuti tivake party the correct way tinova welcome kuti ngavadzoke tidzokere kuposition yatanga tiri muna 2014 maelected officials emusangano maposition avo hapana kwavakaenda aripo ngavadzoke titange kuvaka tiite congress yedu zvinhu zvedu zvifambe tiite mhuri yatakagara takaita semhuri yemuchizi.